chekutanga bato rezandupiyefu harisi bato rinozikanwa nenyaya dzikurwa kana dzemirizhonga. Kurwa kwedu kurwa kwakaitika munguva dzehondo. Vanhu vanenge vapinda mudambudziko rekurohwa kana kubatwa kana kunzi vashayikwa kunzi vari kupi vachine bauti vashayikwa vanenge vabatwa nemapurisa. Mapurisa haasi ezanupf, masoja haasi ezanupf, masoja enyika yeZimbabwe. Saka munhu akapara mhosva yake akabatwa nemapurisa, andioni chikonzero chekuti nemhaka yei vachibva vachema chema kuita kunge nyoka yapinda mumba vachiti munhu arohwa nezanupf. Isu zanupf tinenge tiri kudzimba, hatina hatisi kurali, hatina chatinorovera munhu watiri kutonga, because tisu tiri kutonga.
Zvino Dr. Mavaza, sei kuchingonzi kana paita mhirizhonga dzerudzuru kunonzi vanhu vezanupf, sei bato rezanupf richipomerwa mhosva dzekuita zvinhu zvokupamba nekurova vanhu?
Zanupf haina chikonzero chekukonzera mhirizhonga munyika yairi kutonga iyo. Manyika yainofanira kukonzera kuva nerugare, kuti hurumende ionekwe kunzi yabudirira yagona kutonga, inooneka nerugare rwevanhu venyika yavo. Saka tiri kuti isusu as far as peace is concerned, zanupf yakaita nepainogona kuunza runyararo munyika yeZimbabwe. Saka tinonzwa hedu vanochema vakabata gotsi nekuti pashiwa hapashayikwe muroi, ivo vanenge vari vatanga mhirizhonga dzavo vosungwa voroverwa nyaya dzavo. Dzimweni dzenguva vanorohwa nematsotsi vatisingazivi ovhanyebauti zanupf.